manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8/2023 makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Kwesiyo medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubatana nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuita vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vaMohadi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
VaMohadi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviri mumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vaMohadi.
VaLazarus Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafudza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
VaEmerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambo vanga varimo. VaMohadi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavaMohadi navachivenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa digiri iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi yemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni vechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire ndinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members. Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo zvaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazuka takamara pata taakuuya toroza kuti zvatopera, vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparlamendi varigiro vavakaita kumaelection Saka tatokashamara kuti zvamutofamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Kumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupurai togare pi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauyawo manya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamudenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba, pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafa veTriple C nemavhoti makuma shanu 50, vaMafa vachiwana mavhoti makuma aviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makuma aviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Mune monyaya makanzuro akawanda munyika, nasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga veZanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzela 13.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vasvigadza. Asi isusu savanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhaki neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoshuwa kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urukutika kuzimbabu. Uye izo shuchama tira wakuti nyaya immigration ya wano garo chema. Nyaya ma Zimbabu ndanenga chuya kuno. Ajita gakusha ukurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe. Muruda kurusita kunani.
Changatine shoko rangaraka nanga. Shukuru seibu. Mende m South Africa. Tungamiru wenyika ya South Africa. Vasili orama post. Na wafikile mbalula. Jambo tine ANC. Zahiri Roberto uomberi notonga. Notungamira m South Africa. Tuku ona kujibana kwa avone umende zanu pia. Saka zvinoti rwadza kuti tiri kutiza nhamo kuZimbabwe yakakonzerwa nezanu pia. Ivo nebato ravo vanotsigira zvinezvo. Saka tiri kukumbirisa kwavari tatidza makumbira yetiramba kumbira kwavari kuti dai vambo svika pavanotora danho rekuti vaonesevo nekuti tinoziva kuti kana vakagara ona vamwe vavo pasi sezvo dziri chamwari nechamwari vakavaonesa chokwadi kuti aiwa dai vaidza kuita zvinhu zvakanaka nyika yedu yeZimbabwe yashanda. Iri dambudziko rero kuti vanhu vanenge vachitizira muSouth Africa rinobva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record muSouth Africa. Iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe. Tichambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kuti tione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inova iyo ye bato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShenqube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town kuSouth Africa naTabo Kanqube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuweha uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi nezuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukano wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma mudunhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6. Kuta yeshuga inda $3. Ingawa flour inda $2. Asho kungawa zisoshi zvava kuti wane kutenga kuti wane kubatsirika nekuti mari yacho ukaibata chero ukaibata $10 yayo unogona nezvinhu zviviri.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valame kigoledema rekuguruve mudunhu remachonale central vanoti mabhizimisi avachada kutambira mari yemunyika anove mabonds uye kunyange paine change vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechange yake
nokuti hapana change inovane munoruma bonde.
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonal and east.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhu vemamai nenyekuti mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonal and central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa, izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro Sondorino vaEmerson Munangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa United States dollars kuita matransactions.
Mumwe anoongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo note maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhondi.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondorino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo vita ravo chaivo chaivo richinzi Enoch Chisale. Vakakurira munzvimbo yemhangura zvemakore regaiti sani razvo, but vakazopinda muHarare havo 2008. Gore riya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi. but ndo pavakazopinda muHarare ndo ana John Lake come to town iva
takambokunzwai muchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura era
15 billion yange yato later
saka kumhangura kumhangura manga muri kupi because this time botenga mabakari sikamuyamya pa central stores
okay ya yeah, mabakari munyatsoziva mabakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotenga chingwa kwabakari
mudamba musaka maitenda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotamba kunoona
handidzika all right saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
akazvitanga kudhara chitsale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chaichaiko pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhend zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum
ini kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova
chitsale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvidi izvozvo vaidziita zvechikoro musi akatombobharurwa masaga iwayo madrums iwayo tikarwadziwa sterek but hapana kubvarura pfungwa dzaka dziri musoro akabvarura madiaana nhasi ndichinongoita izvozvo
ndomutewera kwesiko ndadzidza kumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizen avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizen avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona chitsana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya andimuteereri because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handitiri kuti aiwa chisala ari kuita zvaari kuita
inini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomusiya akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asinga zvinzwisise njani but ndinongoona angu achifara
farira mutemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwayerera pakavhari jesu anditungamire
nanga muchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa naEnoch Chisale naIvan Zinenge weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenete pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 Mpandula 2023, uBraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Because the pendulum is more hard, but you ain't got one of us and Buzayo and all under the hands, all under the eyes. Babe Bacon and Jeves, Ella Becamus, Elizabeth Supega, over gender, local Velabalan in Laco, Mavavele, Tuba, Logo to Bafagi, Segelong, Mama, go to where can you die? Local Lan in Labo, one of our funeral in Jalo, Best Lady.
Umanga Meli Emerson Mnangako, Secretary Mnams and Akembo Mohadi, Ubango Munya of a Segelibake, Ukulu Mende, and the Onye Lomnums and Constantino Chuenga.
We are very excited, ZANU-PF legislators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edalela eParliamente ele National Assembly abuyisele umnomzana Jacob Mdenda esikondleni sokuba ngumlawuli welelidale. Izizalwane zeZimbabwe ezisihlala kwele South Africa namhla zigcwale ezidaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye lomnumzana Constantino Chiwenga. Umohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachasini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intatheli izindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo ele-CCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana le-African Union le-SADC besithi ukhetho aluqhutshwa kuhle. UChiwenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge is that the Zimbabwean must do away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda, ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
In terms of development, we have got our own agenda that we have set up.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezentuthuko. Lamanyathelo asesiwathathile ukuze siwufinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Because the pendulum is more hard, but you ain't got one of us and Buzayo and all under the Zayens, all under the Ayazio, Babe Bacon and Jeves, Ella Becamus, Elizabeth Supega, over gender, local Velabalan in Laco, Mavavele, Tuba, local to Bafagi, Msegelong, Mama, go to where can you die? Local Lan in Labo, one of our funeral in Jalo, Best Lily, Benzaguenza, go to Aguza Pela, Jobasuas, with Abantu Laba, Abangawang, a Ketwin, Isata, Kiserenza Catalala, Utelung, Sisa is in those Zimbabwe. Abantu beZimbabwe bengalahli themba lobu bukhokhelo obukhona bukaMnangagwa bukho emthethweni njalo kulanto obuzasinika yona.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obonango kwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira ngesikhathi loludaba lulotshwa. Bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMohadi lo Chiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 17, 56 kanye lo 80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama-parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats unkosazana Linda Masarira esola uMnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the Constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathi intambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Yakati ngeke esacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
ELeZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayisekelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru laye umnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale namhlanje kanye lobe ngumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho, njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kaMdenda lokho kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. UMdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alidale weZANU-PF umnumzana Pupuraito Garepi uthi uMdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
We are very excited ZANU-PF legislators, we are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebenza umsebenzi lo okwesikhathi eside. Uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima bephuzile bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale umnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo esithi bebetshelwa ukuba lolu khetho luzaqala ngo-11 AM ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela. Besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo-11 AM kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u-10 AM engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But kwakuqala ukukhangela ukuthi kutshona lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga e-parliament bayithatha ngaphi, kungaqakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveza iattitude yabo, and iattitude yona le negative, and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba bayadisadvantage ama constituencies, bayacompromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi umnumzana Bekezela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwami kwama-members e-CCC ingeyokuthi belethe utshintsho, and utshintsho ukuze bekwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla ezikugovernment, ama-ministries, yokuthatha izikhundla zokuba ngo-zeparlamenti uqhakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotile bebone ukuthi bayenzani.
Isikhundla sikamongameli we-Senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Beuchinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beuchinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-Senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe umdenda uthe amalunga aleli dale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. Umdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi kwamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la atho kumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho osalule minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walaba abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sayi-disputa. Ngenxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomunisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele i-ZANU-PF lwanumele i-CCC. First port of call yami engiyukhandle yokuqala ukuthi ngi-unite i-ward babekwathi from today onwards sesinyanda yinye sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezihlale geleza. Sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lwesikhathi siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukansila kwa 4 uthi lokithi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandi uthi ona ngibuyele ngisebenze le-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiyo iwadi elomlando omkhulu kakhulu elezinto infrastructure eningi esalele emuva in terms of development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isambulo esisodwa. Mina ngisebenza le-council I work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe isikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities okuthi sithuthuke, firstly on the political background and also singena in the corporate world, in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing and abomama are they incorporated in those developments. If there is a project abomama bangena njani.
Ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona okutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa ungukhansila uvela ku-opposition uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami, so kuyamele ukuthi ukuze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho okungayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucupha ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo kuphezu kwamen zabo. Kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi ingatsha ze-local government ukuze kube le ngqubekela phambili, kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo noLetsi Ndlovu, Edgar Ncube, Dingilizwe Ndlovu, Siyanda Siziba, lamakhosikazi Sithabiso Mpofu noMsasibanda kanye loThanathiya Moyo. Amakhansila la azahlangana njalo ukuze akhethe umoya weGwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansila asebulilima Mangwe Masingo lakwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladini emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. Uthabo kaNcube oweStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye Progressive Zimbabweans in South Africa, umnumzana Njabulo Sibanda.
Into ezezaphakama ikubana ifuna ukubana sadvocate ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe elirayithi, ilizwe elizanakezela izalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe babuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje kubana besedinwe nge-government that enganakezeliyo izalwane zeZimbabwe, sedinwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca la impumelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama-human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa lemilayezo kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa ku-government yeZimbabwe.
Libona ngani wamukelekile yini umbiko eluhambisileyo? Njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenza over lapha ku-consulate yethu, and bekungayisithi sodwa ebebhikisha from ilokhuzeniondi lapha e-Joburg, abanye abebese-Cape Town, abanye bebese-Pretoria, bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu sinikeze u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we raised, the human rights, is in the first place. Ngoba yosisenze sasizafika lapho esike khona njengesizwe. And because kwalokho akehlulekanga not just that, but also sikhangele ukubana sinama-elections that were rigged, elections that were not true and fair ngokuzwa ama-report awe-SADC lamanye ama-observer missions. So uma bengarespondanga ngesikhathi lesi esifanikeze sona, thina bese sivele sesiplanele ukuthi in-14 days kuzaba le-imatch. Ingehlula le-imatch yesibili, into esithathu thina esiyiplanileyo nge-Progressive Zimbabweans in South Africa, besisiya sifuna ukuthi amabhoda eZimbabwe avalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke, kuphiwe isikhathi sokubana abantu banikezwe ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Indawo lapho ebesitshela sikhona bekunenye igroup lapho kumele ngikhona lapha ethithi i-State Consulate belapha elophuzenandi i-Joburg, yikho lapho ebesikhona ne-group lapho ekade ngikuyo yona. We around 300 or so abantu that showed up. And khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izalwane eziningi ezeseZimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa. Abanye abanama-passport, abanye abanamaviza, abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa eseZimbabwe, sizathola umuntu wangikhona kanazo.
Lokwe bekungumnumzana Njabulo Sibanda owenhlanganiso yabe Zimbabwe yasebehlala kwe-South Africa eye Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTabo kaNcube ese-South Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakhansila lamalunga amadala ePhalamende leSenethi kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolu khetho, Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bheki Impilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution, elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedale lephalamente ekubandla le-MDC umnumzana Lovemore Moyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties, they are on hope ukuthi elinye lizawina, le opportunity lizawina, le ruling line ifithi iyawina. But then when it comes to kuzeki le administer ama elections, fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say asina sure ukuthi yena uthi minister ingaba for sure ina mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties, nasinje nje MPs, we were never included in the process of ukuthi sibe kwazi lokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, lokuthi khona siwabone vele inetha yawo, i-texture yawo, nani, all those things, azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. Thasi sibone ukuthi khathesi kulama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which have actually escalated ukuthi kulama threats ezizange sithreatena nabantu. On the other hand, is it khona anyone wants to subvert government their electoral, but ukuthi khathi ukukhangele ukuthi isifisiwe, I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents onalawa apho ngo-announcewa within a short period lokuthi kwahamba njani, lokuthi bathabhileta njani ama-results, we are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona isifisi ilinawo ama-shortfalls ayayo, njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi zifuna kume njani. Akusinike ezithinez ukuthi iprocess yama-elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo, which you can lathi sifile ukuthi this government has got i-legitimacy over ukuthi ihlale isigazene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMD would be so happy ukuthi njengoba i-SADC i-declare ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya le-recommendation which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala, kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube ne-dialogue within the players ezama-elections ayenzile khathesi, bithi lithina aba-UMD, bithi i-CC, bithi ZANU-PF, any organization which took part within these elections zibe included in that round table, so you make your way forward, because at the end of the day ama-elections lawa ayenzelwa to promote democracy yethu eZimbabwe as a whole, as a people, akayenzelwa only political parties but yenzela even ama citizens at large.
Kuyini kathesi okuqoqwa libandla lakho njalo umkhokheli wenu umnumzana Lovemore Moyo kungani engancintisana?
Ukuthi umkhokheli wethu engancintisa, we could not participate because of lack of resources such as $20,000 to participate as a president ukuthi ngicontest. So on its own khonokho automatically disqualified us. Then thina as UMP when is getting the way forward, thina a united front as opposition, not ukuthi kube le issue yokuthi kule only one political party which can frankly iZANU-PF. So we are open ukuthi sizame ukuthi singede amanye ama-political parties ama-opposition ukuthi kufuze sonke sihlangane sikhulume with one voice silungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze-inclusivity ezihluphayo, ukuthi you'll find i-special parties which come from Mapondeleland, they've been suffering ngendaba yokuthi baphonge ufuna intuthwa nxa kuyisikhathi ese-dirty work. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake decisive in deciding for their seat, abantu laba banikeze izihlalo ngendlela enhle. So thina as UMP will be open for dialogue which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis, kungena kuthiwa kule-big man there is a smaller man. No, everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then it's engaged as well, and with how best can we take it to an to start this system as an EPF.
Lo ke bekungumnumzana Bheki Impilo Mbetsi, unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele-United Movement for Devolution. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseBite Bridge.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Was a Friday, liviki siletembu elicula umdumo kaMasikandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo. Liphethe isingile yalo entsha elesihloko esithi Intombi Emhlophe. Nangumholi weqembu leli umxolisi Ndlovu exoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani emakhaya kubalaleli nje nabasakazi bethu kustudio 7. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane esigabeni saseGabele. Abanye babengazi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yeGusu. Bangazi ngomakhelwane inkunzi yeGusu. Kodwa okwanamhlanje hhayi ngihamba kwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazo. Abafana bomnyakazo beyakhiwa yimi nje umxolisi Ndlovu. Ngihamba noPhilane Ndlovu. UPhilane nomunye umfowethu na yena usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi, kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi, kodwa-ke isisemalungiselweni ukuthi siyifake ku-inthanethi. Abangasithola khona bangasithola ku-0651450083 naku 072 62 02 780. Sise South Africa eJoburg eGoli. Sisazozifaka nje ku-inthanethi ngoba lokho esiqhubeka nje, kodwa abangasixhumana nathi bangasithola kulezo nami.
Abalandeli ubajiyela wapha manje
lokho esikwenzileyo sikwenzele bona. Sifisa nje ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe, okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwesika amabhikwiskot bayaxokozela abafana akenimeniwe bafana wo ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwesika amabhikwiskot bayaxokozela abafana akenimeniwe bafana wo ngiyoshata nale ntombi ngayithola ngalena kwesika amabhikwiskot bayaxokozela abafana akenimeniwe bafana wo.
Ngilethembali ukukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kaMasikandi. Lingakhohlwa-ke ukuba na ku-Live Talk namhlanje sikhangela ugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili, uMnumzana Mohadi kanye loMnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale elephalamende. Singakalugqibike sesilugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.